Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 30, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Gore rino richacherechedzwa zuva iri takasangana nemaproblems tingati akati wandei kupfuura makore ese.
Sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions rinoti gore rino vashandi vari kucherechedza zuva ravo mangwana zvinhu zvakavaomera kudarika mamwe makore apfuura. Nyanzvi mukutorwa kwenhau dzotaura zvipingaidzo zviri mumabasa evatori venhau pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day richacherechedzwa nemusi wechishanu. Kukwira kwemitengo yezvinhu kokonzera kusagadzikana munyika, hurumende ichipomera vanopikisa, masangano akazvimirira uye vemabhizimusi mhosva yekuda kuipidigura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti gore rino vashandi vari kucherechedza zuva ravo revashandi mangwana zvinhu zvakavaomera kudarika mamwe makore ose apfuura. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti gore rino vashandi vakaomerwa zvakanyanya nekuda kwekukwira kwemutengo yezvinhu asi mihuro yavo isina kwairi kuenda. Vanotiwo chimwe chakanyanya kuomesera vashandi kuvharwa kwemakambani pamwe nekushayikwa kwemabasa kune vanga vasiri kushanda. ZCTU inoti ichacherechedza zuva revashandiri munzvimbo 21 munyika yose asi gungano guru richange riri kudziva resekwa muHarare. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rakabudawo nechisungwa chekuti nhengo dzaro dziende kunobatana neZCTU mukucherechedza zuva revashandi sezvo bato iri rakaumbwa nevaive vakuru vakuru veZCTU vaShakabvu, vaGibson Sivanda, vaMorgan Tsvangirai, vaIsaac Matongo nevamwe vachiri vapenyu vachiri mubato iri. Dingindira regore rino iro rinoti we are at a crossroads, unite, fight neoliberalism and austerity riri kukurudzira vashandi kuti vabatane varwisane pamwe nekurwisane nekuraswa kwetsika dzavo pamwe nekudzikwa kwemitengo inovaomesera zvikuru mune zveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro peurongwa hwavo hwekucherechedza zuva revashandi.
Ichokwati kuti tiri kucherechedza zuva iri zvinhu zvakatiomei. Ichokwati futi kuti Zimbabwe yakagara zvayo ine madambudziko ayo. Asi taona kuti gore rino tichacherechedza zuva iri takasangana nemaproblems tingati akati wandei kupfuura makore ese. Tine nguva tichichema nenyaya yemavasa. Mavasa muZimbabwe haawaniki. Vanhu vari kuzvishanda ende pavanozvishanda ipapo pane nyaya zveutano. Pane nyaya zvekuti vanhu havana nzvimbo yokushandira, sometime vanombotandaniswa nemaauthorities vachitorerwa zvinhu zvavo vari kuinformal economy. Nevaya vanoshanda tingati mavasa ese aripo anenge ari informal. Tozouya munhu zvake nyaya yemutengo, iyo zvino tapinda patinoti pachirungu hyperinflation. maprices achichinja zuva nezuva. Saka tiri kucherechedza zuva iri tine maproblems akati wandei sevashandi.
Matambudziko iwaya akatarisana nevashandi munyika haasi akungotarisana nevanoshandira makambani atingati maprivate sector kana kuti akazvimirira chete. Kana vari muhurumende vari kusanganawo nematambudziko, imiwo sesangano revashandi zvii zvamungataura?
Ichokwadi kuti hurumende is one of the biggest employers, sezvo economy isingaite zvakanaka kuprivate sector vashandi vaita vashoma. Asi tiri kuona kuti ikoko kuhurumende, because hurumende haina mari yaona maconditions of employment kuvashandi vanoshandira hurumende achidzika, kunyanya mateachers ndivo vanhu vari organized pasi peZimbabwe Congress of Trade Unions. Tiri kuona kuti vatonyanya kuaffecta, tingatarisa profession yekuti munhu ndi-teacher haina kukosha kupfuura makore akapfuura. Iyo zvino teacher haasi kuoneka semunhu mucommunity, asi profession yakatokosha, because ndiko kuri kutangira maengineers, ndiko kunobva vatungamiri venyika, ndiko kunobva vese vatungamiri vemangwana, vanenge vachipa kumaoko emateacher. Ende kana vashandi vehurumende vasingawani mari, ivo ndivo vanopa maservices pane nyika yese. Patinota mabirth certificate tinoenda ikoko, patinoenda mapassport tinoenda ikoko. Kana vashandi vehurumende vasingawani, hurumende isingawani mari, vanocreata patinoti uori. Saka taona kuti iyo zvino pane corruption kana kuti uori ino.
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPasco Eke Muchakanetsa, avanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu sangano ravo raona zvakakodzera kuti vashandi vasaungana zvavo gore rino.
Hatikwanise kuti tive tinounganidza vashandi vakaomerwa ne upenyu hwatinahwo nemamiriro akaita upfumi munyika pari zvino. Tiri kutarisira kuti kana pazove neshanduko yatichasangana nayo nehurumende seZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation kumasondo maviri kana rimwe chete riri kuteera, tinenge taakuzozivisawo vashandi urongwa hwedu hwatinodawo kuti vashandi vapinde mumaererano ne upfumi huri kuvakwa, kuti ivo vanenge vakamira sei, kunyanyisisa pachinhu chiri kunzi devolution of power, kuti vashandi vanenge vakamira sei vasingane chipa devolution of power.
Asi zvingaita here kuti vashandi vasaungana zuva ravo irori vachakanetsa vachirwana masoro kunyange zvinhu zvakaoma ndopa vanenge vachipanana mazano?
Vashandi havarambidzwe kuungana vakandemire. Tine malabor centers akati wandei muZimbabwe kwakatonga anosvika kumashanu, asi isuwo neexecutive yedu takagara pasi tikati tingade kuita zvedu workers day, but tanga tatoronga fundraising yanga ichifanirwa kuitwa mangwana. Zvino takanonoka kuwana dona kuti atibatsire, nokutiwo masubscriptions acho haasi kuwanikwa vakandemire.
Saka urongwa hwamava muchiita hwekuunganidza mari hwanga hwakanangana nei hwefundraising yamuri kutaura?
Tiri kuda kuita fundraising nemarastafarians aya ari munyika muno muna Naivoni Chakachaka wekusouth Africa, kuti tiridze mukuchema nevakatakurwa neIdai cyclone, tichireiza mari kuti tinobatsirawo vashandi vakawirwa netsaona vari vashandi vemapurasi, nokuti iyi haisi sector union, ndeye vashandi munyika. Saka as a labor center tinofungawo kuti zvinenge zvakanaka kuti tinove tinobatsira tichitaurawo basa redu ratinotarisira kuti vazosanganawo nezvatiri kutarisira kuti kana tasangana nehurumende neurongwa hwatiinahwo hwekuti vashandi vanofanira kunge vachiwane chipa devolution of power, tinenge tichivazivisa tapedza fundraising yedu taenda ikoko, tinenge tichikuzivisaiwo imi vestudio 7.
Tichitarisawo mamiriro akaita zvinhu vachakanetsa munyaya dzemitengo kuvashandi, sangano renyu riri kuonawo sei?
Vakandemire, pane inonzi mismatching of the economic policy yavamutuli. Pane mismatch. Chokutanga, maemployers havasi kuti havana mari yekubhadhara vashandi, asi patove neinoti protection 2 cents yabva yaitwa kuma employers nema business people, yobva yaenda zvakare kumushandi anotambira very little, kutiwo anofanira kucontributa pa austerity measures for prosperity. Saka ipapo pave nedisadvantage kumurombo.
Vanga vari munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation vaPASCO Eke Muchakanitsa vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Kutanga nasi Studio 7 inenge ichitarisa zvakadzama zvinoreva zuva reWorld Press Freedom Day. Iro riri kucherechedzwa svondo rino nemusi wechishanu. Tichange tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzekutorwa nekuburiswa kwenhau, matambudziko anosangana nevatori venhau mukuita basa ravo, pamwe nezvingaitwe nehurumende kuitira kuti kufambiswa kwemashoko kunge kwakanakira munhu wese. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburiswa kwemashoko emanyepo. Sachigaro wesangano remedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti zvakakosha kuti veruzhinji vadzidziswe kuti pane mutsauko mukuru pakati penhau dzechokwadi nenhau dzemanyepo. Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata vaMaunganidze kuti tinzwe maonero avo.
Zuva reWorld Press Freedom Day rakanyanya kutikoshera sevatori venhau mukurangaridza isusu vacho vatori venhau uyezve magovernment authorities kana kuti vakuru vakuru vedzihurumende dzakasiyana siyana kuti mutori wenhau anosvitsa mashoko kuvanhu vese vemunyika, uye kana achinge asipo vanhu vanenge vachirarama vasina ruzivo ruzvinenge zvichiitika pavari. Saka vanhu vanoneteka kuti vagokwanisa kutora madecisions anovabatsira ivo neanobatsira hurumende yacho. Saka tinenge tichirangaridza hurumende dzakasiyana siyana kuti vakwanise kuzivawo kuti vatori venhau pavanoita basa ravo vanofanira kushanda neruremekedzo rwakavafanira kuti vasise mashoko akakwana nenguva iyo chaiyo chaiyo inenge ichitarisirwa nevanhu, uye vasingatyi kana kuti vasina kuvhundutsirwa. Saka zvinozibva zvatibatsira kuti patinoti freedom of expression kana kuti patinotaura kuti access to information, pakupedzisira kwazvo zvinoumba nyaya yedevelopment nedemokrasi yatingati kutonga kwejekerere, nekuti pane zvese zvinenge zvichiitika vatori venhau vanenge vachikwanisa kutaura chakanaka nechakashata.
Tichiona kuti dingindira regore rino rinoti iro nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo, panyaya iyi yekuburitswa kwemashoko emanyepo muri kuona zvakamira sei munyika?
Iyi inyaya inoshungurudza tose. Nyaya yekubuditswa kwemashoko emanyepo yatingati fake news kana kuti nyaya dzinokonzerwa nesocial media, vanhu vachitaura zvinhu zvisiri izvo chaizvo chaizvo zvinenge zvaitika dzimwe nguva zvichiexageratewa kana kuwedzeredwa zvakanyanya. Saka isusu sevatori venhau nedingindira riripo pasi rose gore rino ndinoona kuti zvinotiita kuti tidzakise pfungwa tichirangarira kuti kodei mutori wenhau akadzidzira basa rake akaenda kuchikoro akazvipira kuti inde akuda kuudza vanhu chokwadi chinoitika munyika akashayikwa munguva iyoyi ine zvinhu zvaana social media ine zvinhu zvefake news, chii chingagona kuitika? Confusion kana kuti kurarama kwacho kunenge kwavapo kunenge kwava kusina direction yakanyanya. Kana tikangobvisa vatori venhau vatingati from the traditional media kana kuti vagara vakadzidzira basa ravo zvakanaka.
Veruzhinji vangazive sei kuti nhau dzavari kuverenga ndedzechokwadi kana dzemanyepo?
Nguva zhinji unoona kuti matinoti matraditional media organizations eri atagara tinawo anenge aine macontact details, panenge paine dzimwe nguva dzitare munyori anenge anyora nhau idzodzo, uye tinotaurasa kuti kana munhu anoshandira nyuzipangana mapepa anenge achitozikamwa kana kuti vanhu vanogona kuzikamwa, pane means nenzira dzatinogona kuita yatinoti verification kana kutarisa kuona kuti zvinhu izvi zvingava zvechokwadi here kana kuti zvingava zvenhema. Uyezve tinogona kuona kana ari vatori venhau vanenge vachinyora nyaya dzavo mune atingati masources kana kuti vanhu vanenge vachitaura vakawanda vakasiyana siyana vachikomenda pamusoro penhau dzinenge dzichitaurika. Saka nguva zhinji munogona kuona nhau dzinonyorwa dzisina mazita, nhau dzisina nzvimbo, nhau dzisina dzichitaurwa nani nguvai kazhinji kacho tinotanga kufungira kuti panenge paine nhema dziripo.
Vanga varisa chigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe, vaGolden Maunganidze, vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari kumasvingo.
Kadi hamanesha maridze dudze Studio 7. Tinokukokai kuti mutipewo pfungwa dzenyu pamusoro pezuva rekucherechedza kuburitswa kwenhau pasina kumbunyikidzwa. Kana kuti World Press Freedom Day, iro rinocherechedzwa pasi rose nemusi wa 3 Chivabvu. Dingindira regore rino rinoti nhau dzejekerere nekuitwa kwesarudzo munguva dzino dzave kuburitswa mashoko emanyepo. Imi munombonzwawo here nhau dzemanyepo? Zvii zvamunoita kuti muzive kuti nhau dzamuri kunzwa ndedzechokwadi? Ndedzipi nepfenyuro dzamunoteerera kuti munzwe nhau dzechokwadi? Rekodai mavhidhiyo enyu, mutipawo mashoko enyu pamwe nemazita enyu nenzvimbo dzamuri muchipindura mibvunzo yatabvunza. Titumirei mavhidhiyo aya pa WhatsApp namba yedu inoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Tinoda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu veStudio 7.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemuVenezuela inoti kuedza kupidigura hurumende kwaitika muCaracas, apo mutungamiri webato rinopikisa vaJuan Guaido avanozviti ndiwo mutungamiri wenyika parizvino vapinda mumigwagwa vaine mauto ayo avati ane chinangwa chekubvisa hurumende yava Nicolas Maduro. VaGuaido ava vari kutsigirwa nehurumende yeAmerica vati mauto akashinga, vanhu vanoda nyika yavo vakashinga, uye vanotsigira bumbiro remitemo yenyika vatambira zvavari kukurudzira. Bazi reUnited Nations rinoona nezverubatsiro pasi rose reUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuMozambique, uko rubatsiro ruri kunetsa kusvika sezvo dutu mupengo reCyclone Kenneth riri kuvhiringa mabasa aro ekusvitsa rubatsiro kuvanhu vari kumaodzanyemba kweMozambique. Mapurisa emuKenya akwanisa kuparadzanisa vanhu vanga vachiratidzira muguta guru reNairobi. Vanhu ava vanga vaine zvinyorwa nemifananidzo yemutungamiri wenyika vaUhuru Kenyatta vachiti vaKenyatta ndiwo munongedzo mukuru weuori. Madzimai anenge akazvitakura kuHurungwe mudunhu reMashonaland West anoti haasi kufara nemari dzaari kubhadhariswa kana asvika kuchipatara mushure mekunge asunungukira kumba. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Chipatara chepamagundi chiri kubhadharisa madhora $30 madzimai anozvarira kumba achizoenda kuchipatara nemwana akasungwa guvhu. Mudzimai anosunungukira munzira achienda kuchipatara achizosvika kuchipatara kwacho mwana asina kusungwa guvhu ari kubhadhariswa $20. Mudzimai anosunungukira pachipatara asi asiri muwadhi kusunungukira ari kubhadhariswawo $10 semuripo. Mumwe wemadzimai akamirira kusununguka pachipatara ichi amai Placidus Moyo vanoti ichokwadi kuti vose vari kusunungukira kudzimba dzavo vari kuripiswa pavanozoenda kuchipatara.
Mafainzi avari kubhadharisa vari kubhadharisa maererano nekusununguka kwatoita mudzimba, vachitipa munhu kana mwana asungwa guvhu ari kumba anofambira $30, kana asina kusungwa akauya kunoko ari kubhadhariswa $20. Kana tataurira nawo sevanhu vatema vari kubhadhariswa $10 ndopavari kuperera. kozoita panye chikafu ndofunga kune ma problems ari ku chikafu munhu akasununguka maneru ari kuti wati omusi tii yaina kana chinhu dzimungwa vangona ngokwanisa ngoti tii yangofana nemvura yakapisa chete vangoti mvura yakapisa ungopa haina kana chikafu haina kana chii kana chavanopa.
Mukuru wechipatara cheMagunje amai Rudo Chatsikira vanobvuma kuti madzimai ari kubhadhariswa mari sezvakarongwa nemadzimambo edunhu iri kwete kuti chisungo chechipatara cheMagunje.
Nyamatoro zvishuwo zviri kuita kuti vanobhadhariswa ma$10. Nyaya yakaitika ndeye kuti mambo handitiri kuita tiri kuda safe mother and nabhebha nditi saka ana chifi pache zvavo community yakasuggest izvozvo kuti isusu zvatingaitisana chifi kuti vanhu ava vauye kumba kana ananembuziya vachibvisa kuna ana chifi mambuzi chivangu zvatakumba kwatoorit kokunotoita sei ndiana chifi vaisuggesta vega uko vakati zviri nani vanhu ava mumbo vati vabvise mari kuitira kuti izvo varege kuita sei dzimwe nguva vangade kuuya kuzozvatya kupi kuhospital because we waiting mother sealed.
Amai Chadzikira vanoti madzimai anosvika 10 anosunungukira kudzimba mudunhu ravo pasvondo rega rega. Izvi zvinoreva kuti pachipatara ichi chinogona kunge chichiwana mari inodarika chiuru nemazana 200 emadhora pamwedzi wega wega. Mubati wehomwe yeHealth Center Committee iyo iri kutambira mari pachipatara ichi amai Emily Karota vanoti mari iyi inoshandiswa kufambisa mabasa ekomiti yavo uye imwe yacho inopiwa mambo nemasabhuku edunhu.
Ishu yangeri kunde kuti kana vachinge vazvarira kumba kana kuti murodhi ndiyo nyaya yacho kufunga yainkluda chifu nemasabhuku nenyaya iyo tichirevera kuti tichada kuedza kugadzirisa nyaya yekuti vana amai vanga vasingaoni kukosha kugara matumba saka vazhinji vachitaura kuti handiiti ndichazoenda kanyaita sei yarwadza handimambonzwani.
Amai Karota vanoti madzimambo vainge vachitoda kuti vanhu vabhadhariswe mbudzi semuripo wemhosva yekusunungukira kumba.
Saka takazoona kuti tagara pasi nemavhini nemasabhuki edzi nekomiti nemanesi edu vakati aiwa maidi pamwe vakaudzounzi ukazvarira kumba kupindisa mbudzi kwachii kana kuti unozobatira tinorasa chifu ndobva uzoretusa kuti aiwa mbudzi chirega yekuti vabhadhari asi panapa pakuende kuvabhadhira $10 pachine ndotozvarira kupi kupa ndo yenga mari yangu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi ramambo Edmund Gandawe asi mumwe wemasabhuku avo vawilliam mapepa vanoti vakaita urongwa hwekuripisa madzimai muchure mekunge vakumbirwa nekomiti yezveutano kwete kuti ndivo vakapa pfungwa iyi. Asi mukuru wezveutano mudunhu rematonaland west vawentras nyamayaro vanoti havana ruzivo nezvekubhadhariswa mari semuripo kwemadzimai anenge asunungukira kudzimba. Vanyamayaro vanoti vachaferefeta nyaya iyi zvizere. Nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti zviri kuitika pachipatara ichi zvinogona kunge zvichityora mitemo sezvo pasina mutemo wakadzikwa nehurumende unosungira kuti madzimai anosunungukira kudzimba varipiswe. Kunze kwekuripiswa mari nechipatara ichi madzimai anotiwo haasi kubatwa zvakanaka zvikuru nevakoti vechidzimai. Mumwe wemadzimai aya amai Ethel Chenjiri vanotiwo hapana zvekudya zvavanopiwa kana vari pachipatara ichi.
Tichitoda chikafu chekudya ndochatinonyanyochema nezvemuchipatara maglovhosi nechichi tibatsirwe muchipatara nekubatwawo zvakanaka vasingatiti rafu kwada kuti utaure navo zvakanaka naka ivo vanenge vachitokutuka vachikuita rafu ndozvatinongochema chete izvozvo.
Amai Chenjeri vanoti zvinotore nani kusunungutswa nana mukoti vechirume kwete vechidzimai vavanoti vane utsinye.
Teta kutodemba utoti varume vakatisunungutsa vane mweya yakanaka havana rafu vakadzi akadano kurova akadano kuita sei apo unongochitonzwa kudzimbirwa umwe akatosunungukira pasi usati wasvikira mubhedha nenyaya yekuti havagoni kutibata zvakanaka ndochichemo chedu chete.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai amai Tsitsi Kunonga avo vanoti vana mukoti vechirume vanovabata zvakanaka pakusunungutsa kudarika vana mukoti vechidzimai.
Murume anosunungutsa zvakanaka nekuti munhu wemukadzi ane rafu isingatomboiti saka munhu womurume ari nani ezvino zvava nechirume hapana anomboona ari pajuti kazhinji unongona paine vakadzi vakadzi vavo vanenge vaine rafu isingatomboiti varume vari nani.
Ongororo yakaitwa nebazi reZimbabwe Demographic Health Survey inoratidza kuti munyika madzimai anosvika zvikamu 20 kubva muzana vanosunungukira mudzimba dzavo, izvo zvinonzi zvinovaisa panjodzi yekuti ivo kana mwana kana amai nemwana vanogona kufa vose sezvo panenge pasina munhu ane unyanzvi hwekuvasunungutsa. Nyanzvi dzezveutano dzinoti kusunungukira pakiriniki kana pachipatara zvinodzikisa uwandu hwemadzimai anofa achisununguka nezvikamu 25 kubva muzana. Ndakamirira Studio 7 kumagunje, ndini Apa Chiguriwa.
Nyaya yekukwira kwemutengo yezvinhu vhiki roga roga yave kukonzera kusagadzikana munyika, hurumende ichipomera vanopikisa, masangano akazvimirira uye mabhizimusi musve yekuda kuipidigura. Asi vanopikisa vanoti hurumende yakundikana zvachose kugadzirisa upfumi nekudaro yave kungopuma vanhu uroyi. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vanotungamira sangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vanoti nhasi vanhu vakawanda munyika vashamisika kuona vekambani dzenhare mbozha vakwidza mitengo.
Tangofuma nhasi tichiona almost ese service providers cellular network ese I think for the past 2 days vanga vari kungokwidza mitengo yavo. Nhasi tangomukachiona Econet yakwidza madata bundles zvokutoti kuti tichikwanisa kutotaura chero nehama dzedu dziri kunze kwenyika zvichabudi. Rakachipa racho rinenge riri 40 megabytes rinenge chita dollar relastic kana zuva rimwe. Saka haidambudziko hombe chairo rokuti kana pakasawana zvinoitiwa nokukurumidza vana veZimbabwe vanodzoserwa kumashure shure chaiko chaiko kunokunda mararamiro nokugwadzwa kwatakaitwa muna 2008.
Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti dare remakurukota razeya nhasi nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu, rikawirirana kuti hurumende ichaedza kuwandira vemabhizimisi mari yekunze yekuti vakwanise kugadzira zvinhu zvine mutengo wakaderera. Amai Mutsvangwa vatiwo vari kumbira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo. Mune imwe hurukuro yavakamboita neStudio 7, amai Mutsvangwa vakaratidzawo kushushikana nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kuri kuita vanhu. Chingwa haisi luxury ka. Chingwa ndo chinoponesa mhuri dzese. Mhuri inomwati yotosfera nechingwa. Saka kana chingwa chakushaikwa, hurumende haingamiri yakangomitari. Obviously, we will be coming up with a lot of interventions kuona kuti zvagadzirika ipapo.
Hurumende inoti kuburikidza nekambani yakaombwa kubva muGMB inonzi Silo Food Products iri kuparura urongwa hwekugadzira zvimwe zvekudya zvichatengeserwa vanhu zvakaderera mutengo. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatenda ibiti vanoti izvi zvakamboedzwa zvikaramba.
Venezuela iri kuzvitraya zvemabhakositora hazvisenze. Muno muZimbabwe takazvitraya gore riya hazvisenze. Ende maproducts angatengeswa neGMB ichi. GMB ingatengese tissue paper. GMB ingatengese tinned fish. Let the market work. Munoona mukoma Blessing, regai ndikudze nyaya yeupfumi. Kurana economy, ende ndinoziva because ndakamborana economy. Zvakafanana nenzizi oro river inoyerera. Saka naiwo finance minister kungomeka sure kuti nzizi iri kuyerera ichidzika downstream ichibatsira vanhu vanodiridza ichibatsira vanhu vanoita irrigation nokumeka sure kuti hakuna tumwe tunzizi tunobuda tumaside streams but maside streams ecorruption.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vaJoe Bigimatiza vakayambirawo kuti mari dzematoll gates uye dzinobhadharwa pamitero yemotokari dzichawedzerwa munguva pfupi inotevera.
Tinotenda zvikuru Blessing sezvo nguva yedu yapera. Regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sangano revashandi reZCTU rinoti gore rino vashandi vari kucherechedza zuva ravo mangwana, zvinhu zvakavaomera kudarika mamwe makore apfuura. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlazi mashumi mathathu kumabasa 2019 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ya, ngabona intsha sibili sisemgwaqweni sigijima sibili ikhaleli imisebenzi yayayithengiswayo mna ngibona ngani ba-right. Uhulumende wabathembisa imisebenzi before ama-elections futhi kathesi abantu lokhu bengenamsebenzi. Abomakhampani ayavala, kunamakhampani avulayo.
Abomanyano we-National Associations of Youth Organizations batshengisele namhlanje enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi.
Esilayo la esizama ukuthi i-government yethu lama local authorities yethu lama stakeholder achiyaneyo abambane abele package efita ama youth ukuthi athola ama loan a friendly.
Abatsha benhlanganiso ye-Junior Achievers Zimbabwe bemanyene labe-Plan International babe lomhlangano ojonge ukudinga amacebo ukuthi bangathola njani amathuba kwezamabhizimusi. Uhulumende uthi ukhathazekile ngokuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla esitolo njalo uthi usemizameni yokuphuma lamacebo ambalwa okwenqabela lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abomanyano wenhlanganiso ezimela abasakhulayo we-National Associations of Youth Organizations batshengisele lamhlanje enkundleni ye-Africa Unity Square eHarare bekhonona ngokusilela kwemisebenzi elizweni. Kuvika intatheli zindaba yethu uGibson Bebe.
Abatsha benayo bathi bakhathele ngokuncipha kwenkunda yokusebenzela inhlanganiso ezimele amalungelo oluntu ngoba uhulumende uqhubeka incindezela lezinhlanganiso. Ekhuluma enkundleni ye-Africa Unity Square umqondisi wenayo uMnumzana Mishe Gondo uthe bacela uhulumende ukuthi anikeze abatsha amalungelo afana lokusebenza kanye lokukhuluma bekhululekile.
We're marching for the shrinking safe space in Zimbabwe. Talking about the rights, the freedom of association, assembly, and its expression.
Sesitshengisela phezulu kobuncindezeli obenzelwa inhlanganiso ezimela amalungelo oluntu eZimbabwe. Sikhuluma ngokuphiwa amalungelo ethu okubuthana kanye lokukhuluma sikhululekile. Njalo uyathola ukuthi amanye amalungelo aphiwa intsha ukusisekelo sombuso ayephulwa. Ngakho ke sicela uhulumende ukuthi asinikeze lawo malungelo.
Abenhlanganiso le bafole besiya edale lePhalamende lapho abatshiye incwadi yezikhalazo zabo ezigoqela ukuphiwa kwabatsha amathuba okuba lezikhundla emahofisini aphezulu ukutholisa imisebenzi kanye lokutsho imibono yabo bekhululekile elizweni kungela kwethuselwa ngamapholisa.
The petition has been submitted. We submitted two petitions to the parliament.
Incwadi zethu zifikile eParliamente. Sihambise incwadi ezimbili. Eyakuqala ikhomba ukuncindezelwa kwenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni. Kuthi eyesibili ingeyokuthi intsha layo iphiwe amathuba okuba lezikhundla emahofisini aphezulu. Zonke lezi ncwadi ziqakathekele intsha yelizwe.
Esinye sezakamizi zeHarare obebukele abatsha betshengisela uMnumzana Themba Mboyo uthi uhulumende kuzamele athathe amanyathelo ngoba isimo singaqhubeka sinje kuza kuba lomonakalo omkhulu kwelakusasa.
Ya, ngabona intsha sibili sisemgwaqweni sigijima sibili ikhaleli imisebenzi yayayithengiswayo mna ngibona ngani ba-right. Uhulumende wabathembisa imisebenzi before ama-elections futhi kathesi abantu lokhu bengenamsebenzi. Abomakhampani ayavala, kunamakhampani avulayo. So sina sibona ngani uhulumende konoka kwenzayo sibili siyaphambili sibili uza baninkingi inkulu kakhulu ngaqhubeka lokho sibili intshale zingeke ngathola imisebenzi ngoba amakampani engavula
umnumzana Jabulani Nkiwane laye ohlale eHarare uthi yena usole isenzo samapholisa sokuzama ukuvimba ukuthengisela kwabatsha lapha
kulusizwe ukuthi lapha eZimbabwe abantu basafuna ukuthi bahambe via police or via the court of law ukuthi bakwanise ukuthi babe bebuthana kodwa thina njengabantu abale constitution yabo eZimbabwe sibe sibona ngazani iconstitution yakho uchiqeda konke ukuthi abantu mabele benzeni mayelana nale ndaba ezinje
amapholisa ancisha abenhlanganiso yenayo imvumo yokuthi batshengisele ensukwini ezedluleyo limvumo ize yanikezwa ngemva kokuba abasakhulayo sebekhweze isicelo sabo sesiphangiphangi emthethwandaba waphezulu oye-High Court ngomvulo imizamo yokubamba umphathi ntambo obona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kane Matema yehlule kodwa ikhuluma ngabantu abatshengisela izolo uMathema uthe uhulumende uza kwamukela izikhalo zabo nxa bekwenza ngokusemthethweni ngimele istudio 7 iseHarare nginguGibson Bebe
kusenjalo abatsha benhlanganiso yejunior achievers Zimbabwe bemanyene labeplan international babe lomhlangano ojonge ukudinga amacebo okuthi bangathola njani amathuba kwezamabhizimusi ikakhulu kunhlelo zokuzisebenza ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umqondisi wemisebenzi ehlanganisweni yeJunior Achiever Zimbabwe umnumzana Fortune Sithole uthi lokhu bakwenza kulandela inhlolisiso abayenze enyakenye yamathuba anakho ukutholakala kumisebenzi yezandla.
There have been lack of a proper structure or a system to support young people in the informal sector, despite them being the engines of the economy. So what we are doing is to train them with the entrepreneurship.
Wakulokusilela kungela hlelo lokuphathisa abasakhulayo, abasebenza bezimele, noma nje imisebenzi enje iyiyo esiyinjini yomunotho welizwe. So besibafundisa ngendlela ezindle zokusungula lokukhokhela amabhizimisi abo losizwe lokuthi bangathola njani izikwelede ezingaphathisa imisebenzi yabo.
Umnumzana Gerald Sibindi wenhlanganiso emela iHarare uthi lolu hlelo luhlanganisa abatsha abavela endaweni ezehlukileyo.
Iproject lesi iseHarare la koBulawayo lapha epoezi isebenzele eHeathcliff leMbare koBulawayo silephumula leHyde Park. Looking at ama families, ama low income families, la alaba ama youth amaninga angela okuyenza ezimobishini. So wizama ukuthi lawana ama youth athole ama package a friendly kiwo.
Uthi yikho bebone kufanele ukuthi bebuthanise abantu lenhlanganiso eziphathisayo ukuze bebonisane.
Lapha sile project esilayo la esizama ukuthi i-government yethu lama local authorities yethu lama stakeholder achiyaneyo abambane abe le package efita ama youth ukuthi athole ama loan a friendly angela ama collateral amaningi angela ama ezinye eziningi.
Usithole uthi ukuphathiswa kwabatsha kanje kuza phathisa lokwehliswa kobugebenga emadolobheni osokubangelwa ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Lo mhlangano welangelilodwa ungenwe ngabedolobha leHarare, abogatsha lwabesifazana labatsha kuhulumende, inhlanganiso ezikweletisa imali ezama-microfinance institutions labe-Youth Alliance for Safe Cities. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku shortwave.
Bayakala. Ele Zimbabwe liza manyana lamazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwezisebenzi olwe Workers Day kusasa. Inhlanganiso zezisebenzi zisithi akukho okokuthakazelela ngoba isebenzi zithwele nzima ngenxa yokubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Inhlanganiso yeZCTU ithi izaqhuba imbuthano elizweni lonke jikelele inanza lolu suku njalo. Ithi umbuthano wayo omkhulu uzaqhutshelwa eZibarasekwa eHarare. Seqhume unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Jafet Moyo.
Sikhangelane lalo siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Kungaba kuseZimbabwe, kungaba kuseSouth Africa, kungaba kuseBotswana, kungaba kungaphi. Izisebenzi ziphakathi kodwa imisebenzi kayitholakali. Laba abaye kuphumuleni kumaphenjeni, amaphenjeni abo kawakwanisi ukubagcina. Lalaba abasemsebenzini, iholo lilutshwana sibili okumangalisayo. Kuthi abasemsebenzini njalo amalungelo abo ke anyathelwa nje, baxotshelwa ukuba ngabakhokheli bama trade unions, baxotshelwa ukuphuza emsebenzini, baxotshelwa ukugula. So sibuthana nje kusasa, sibuthana siphakathi kwenkinga njengezisebenzi. Lapha eZimbabwe ke indaba ya price intengo, sihlangana lentengo esabisayo ekhuphuka nje ngahola ngahola, isenza ke uzulu ke alale ngendlala, shone ngendlala, abanye behamba basiya emsebenzini ngezinyawo imango emide, abanye sebelala emsebenzini ngokuthi imali ayikwani ukuthi abuye endlini. Liqhakathekile ke lelo langa kithi ukuthi silinanze ngoba nje siphakathi kwenkinga phela.
Kuyini ongathanda ukukutsho kubaqhatshi?
Kubaqhatshi esihlezi sikubetha nje sikuphinda ukuthi ukuze phela ama-products phela athengiswayo atholeke abantu abangawathenga, abantu kufanele bebe lemali esikhwameni. Njalo ukuze ke ama-products abe mahle phela lama-services esiwanika abantu imali ingene ekampanini, izisebenzi njalo zifanele phela zibe nempilo enhle.
Umnumzana Jafet Moyo, ngunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Kusenjalo, enye njalo inhlanganiso emela isebenzi iye yamele kucele likahulumende eZimbabwe Industrial Revolution Workers Federation. Ithi kayisoze ibele mibuthano yokunanza ilanga le-Workers Day ngoba izisebenzi zithwele nzima elizweni.
Yebo, 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 makazi omuhle. Mina ngu-Mike Hobe we-Studio 7. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha olwe-D-Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngenhlupho esibhekane labatsha abathi kabatholiswa amathuba okusho imibono yabo lapho kubunjwa imithetho ephathelane labo loba kunhlelo zokuthuthukisa ilizwe. Yini umbono wenu mayelana lo daba olukhona egudwini? Nxa lifuna ukungena kuhlelo, thumelani imilayezelo kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo, +1 202 465 0318. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye bye.
Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Uhulumende weVenezuela uthi useyibonile imizamo enziwa eCaracas ngomkhokheli webandla eliphikisayo Juan Guaidó eyokufuna ukugenqula umbuso kamongameli Nicolas Maduro. Ngalokho abantu uthi abantu kabalimuke ngoba kulabanye abebutho abamsekelayo. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Ukraine eCentral Election Commission isethule umbiko osemthethweni oveza ukuba uVolodymyr Zelensky nguye osenqobile kukhetho lokudinga umongameli wakulelo lizwe kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lobe ngumongameli uPetro Poroshenko elizweni mhlaka 21 kumabasa. Uhulumende uthi ukhathazekile kakhulu ngokuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla ezitolo njalo uthi usemizameni yokuphuma lamacebo okwenqabela lokhu. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa wethulela umbiko namuhla ngemva komhlangano wabaphathi ntambo owe-cabinet. Lokhu kwenzakala intengo yempahla yokudla elokunye iqonga isiya phambili ekhona emasimini komile. UChris Gande weStudio 7 uyalandisa.
Uhulumende usezame imizamo eminengi yokulungisisa inotho yelizwe ebalisa ukwethusela usomabhizimusi kodwa yonke ikhanya isiya nganqele. Elinye icebo likahulumende ngelokupha imali engangezigidi ezingamachumi ayisikhombisa kunkampani yeziphala e-GMB ukuthi isungule izitolo ezilentengo ephansi. Omela isigaba seBinga North edalele parliamente umnumzana Prince Dube Kosibanda uthi okwenzakalayo kutshengisa sobala ukuthi uhulumende kalalwazi.
Umgaba at least ubele some bit of knowledge. Laba kabala ngitho la clue eyokuthi khona lezi zinto zihamba njani. Kabakwazi njalo kabakunanzeleli ukuthi nxa umkhonomi ama-fundamentals omkhonomi engamanga kuhle izinto ziyaqansa. Amabhizimusi nxa ekhweza intengo yezinto kabakhwezeli ukuthi bafuna ukwenza i-profit ngoba i-profit yakhona kayini. Into ekhona ukuthi osomabhizimusi bayazama ukuthi khona konke abakuthengisayo kwanisa ukuthi kusasa bekuthole. Ngikhuluma kanje ngikhangela uZambezi ngibona osomabhizimusi ababamba inhlanzi ezincane amatemba. Abantu labana nxa isitepu esingena emanzini siyafuna ifuel. Ifuel iqansa nsuku zonke kuleli lizwe njalo kayisitholakali.
Esinye isakhamizi sakoBulawayo unkosikazi Duduzile Mpofu uthi impilo isilukhuni kulandela ukukhwela kwentengo yempahla ezitolo.
Kathes asikwazi thina ukuthi khona nje abathengi sini ngaphi. Ifo ungani sizintandane asila muntu esikhalela kuyo ngoba uhulumende akezwa izikhalazo zethu. Ubabo upresident langaze sibe silokhe ngapha siphansi sikhala. Ungani nakezwa so ungani sizintandane. So thina kathes sikhalaza ukuthi angenele ngoba nxa izinto ziyala zilokhe ziqansa izikolo ziyavula. Kathes asikwazi thi ama-fees azawumanjani asikwazi ukuthi maybe nchova layo izaqansa futhi ngoba izinto zilokhe ziyala ziqansa izinto azisathengeki. Sokuthi ungabona ulutho la ngaze maybe kade ungabhajethi la ngakhona lokhu but ungabona kuyehlile intengo usugijima uthenge khona lokhu. So sesenza i-impulse buying ngoba asisakwazi ikusasa yethu isibekeleni thina ngendaba lezi ezezintengo ezilokhu ezitransa ngokuya phezulu and okunye asisakwazi thi kume mhlawumbe abathengisi yibo asebethatha ithuba leli ukuthi bayenze imali kumbe labo lapho abawoda khona kuvele kukhuphukile yini asisakwazi ukuthi onguye vele omele sikhale kuye sithi khona kuqondise kuye asisakwazi thi kungathi.
Ukukhwela kwentengo ezitolo kuhlasele kakhulu abahlala emaphandleni okuvele intengo yandise ukuba phezulu. USibanda uthi esigabeni sakhe khona impahla ezitolo ayisabambeki.
Akusathengeki lutho eBinga lapha ngithanda ukuthi ngikutshele iqiniso ngenile ezitolo lapha ngizama ukuthi ngidinge osepa ngizama ukuthi ngidinge osinkwa ngizama ukuthi ngidinge ompupu okunye kwakhona kakuqalisanga nje kodwa kakusatholakali. So yikho sokusenza-ke ukuthi lapho okutholakala khona intengo yakhona itholakale isiphezulu. Impilo isinzima ngaphakathina kwezakhamizi eBinga lapha ngike ngaba lo mhlangano wekhansilini ekuseni sizama ukuthi sikhangele ukuthi umhlabathi kathesi suthengiswa ngemalini. Ikhansili isimile ukuthengisa umhlabathi ngoba kayisakwazi ukuthi yayithengiswa ngemalini. Sibemelele ukuthi betshintshe bethi bona labo sebezathengisa ngemali yaphandle kwelizwe ngoba yiyo yodwa imali ongavuka ukwazi ukuthi hayi impondo yayizolo lakusasa iyabilokhu impondo.
Esinye njalo isakhamizi sakobulawayo unkosikazi Sisandlovu uthi okungaphathisa ilizwe ukuthi uhulumende angenele ehlise intengo yempahla ezidolo.
Kwenzima kulezi insuku ngoba yonke into ikhwele kakhulu. Akula nto sibike ngathi lokhu kulula ukuthi kwenze. Isinkwa sangikhona ukuthi uze usithenge nsuku zonke kuyabiza ngoba sesiyi-$3.50 loaf eyi-1. So nxa ule mudi lethi njengathi uyakuthiwa bufuna 2 loaves kunzima ukuthi ukwanise ukuthi ukwanise le yonke imudi. Futhi kwenziwa i-price control, abantu bancedise ukuthi ama-prizes ayehle abuyele to normal. Uthi wonke umuntu akwanise uku-afford ukuthi athenge isinkwa ahambise abantwana esikolo ngoba isinkwa sikhwelile, ama-fees akhwelile, fuel ikhwelile. So yonke into iyalokhu ikhuphuka ikhuphuka kungananzeleli ukuthi abanye abantu abakukwanisi khona lokho.
Umphathi Ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wathi kusiyafika inyanga kaLwezi wonalo umnyaka intengo yempahla izitolo iyabe isingasakhweli njalo lomnotho usuthuthukile. Kodwa iningi liyazibuza ukuthi kungenzakala njani lokhu. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Umhlaba wonke jikelele ukhangelelwe ukunanza usuku lokuqakathekisa umsebenzi wentathelizindaba olwe World Press Freedom Day ngolwesihlanu. Usuku lolu lunanzwa lonyaka ngaphansi kwendikimba ethi Media for Democracy, Journalism and Elections in Times of Disinformation. Lonyaka kuhlolisiswa okungenziwa ngabezindaba ukuze kube labo hulumende abalandela intando kaZulu, ikakhulu ngalezi sikhathi kuzethulwa indaba zamanga okuthiwa yi-fake news ngesiNgisi. Intathelizindaba zikhangelelwe ukuhlolisisa njalo inhlupho ezibhekane lazo nxa kusenziwa ukhetho emazweni achiyeneyo. Kusukela namuhla kusiyafika ngolwesihlanu sizabe sixoxa le ntathelizindaba kanye loZulu ngokuphathelane ngemibiko ethula kumaphephandaba emisakazweni lasenkundleni zokuxhumana ezifana leWhatsApp, iFacebook, iTwitter lezinye. Namhlanje uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana John Masuku, umsakazi olodumo.
Engibona ukukhathekile ukuthi thina njengentathelizindaba kumele sikhokhele ekwenzeni ukuthi singasabalalisi amanga. Okwakungikhathaza esikhathini esiningi ukubona abanye bethu abazintathelizindaba besithi bangemukela indaba ezingamanga, yibo-ke abazihaza ukwedlula abanye bonke. Kukanti-ke thina njengentathelizindaba singatshengisa ukuthi siyakuqakathekisa ukuthi kungasabalali izindaba zamanga. Ngibona ngathi umhlaba lwesihleziyo ungaba ngcono, ungaba namanga amalutshwane, ngoba eziningi indaba mina engizibonayo zisabalaliswa kakhulu ngabanye bethu abazintathelizindaba. Kunokuthi badinge indlela yokuthi bakumise khonokho. Sokuthi nxa omunye eqamba amanga batho ukuthi mfowethu, lokhu okulobileyo kumbe lokhu okuthumeleyo kungamanga, singaze sakuthumela kwabanye abantu. Ngikumaqembu atshiyeneyo kuthiwa ngama-chat groups, lapho embona khona abanye bethu bekwenza khonokho.
Pho-ke kungamiswa njani njengoba-ke wena uwaziwa sibili ukuthi ngomunye wenungithela kwezokuloba lapha izindaba? Kungamiswa njani khonokho?
Lapho esihlangana khona kumele sazisane. Njalo lakhonapho lapho esihlangana khona njalo ebulenjini lapho siyatshelana. Mina nxa ngikunanzelele khonokho ngathi ngikhuluma ukuthi hayi lokhu kungamanga, singaze sasabalalisa into embi kangaka. Lokhu kayisikho, hayi limfanekiso le eseliyithumela kayisiyo eChimanimani, kodwa ngiyakwelinye ilizwe ephosa efana leChimanimani lapha selitshela abantu amanga. Bahle bakwazi ukuthi xa ungathumela into enje kulo Masuku kumbe kulo Dube kumbe kulo Gandhi, bahle bakwazi ukuthi hayi bazasisola ngakho asathumeli. Kodwa bangakwazi ukuthi Masuku labo Dube labo Jeremiah bazathumela bachiya kunjalo.
Pho-ke kodwa lathi njengentathelizindaba kuyahlupha kwesinye isikhathi ukuthi uze ubone ukuthi lokho ngamanga, kubanjwe ngaphi?
Thina sinezikhali Dube, esisebenzisa ukuthi ungaphonga ukufunda ulutho ungaphonga ukutshelwa kuphela uzibuze wedwa iyakhulu lana mabalo wajayeleyo lana wafunda isikolo ukuthi kuyini kwenzakale ngaphi ngubani okhona ungaphela ukuphangisa ukukubamba khonokho esibona ukuthi hhayi lapho ungathi kuyatlayela kakakuphelelanga sibili yikho-ke usudinisisa-ke wena ungakekusaba-analisi
masuku kuyakhanya lokuthi imithetho yezimbabwe siyayibona kathesi sokubunjwa eminye emitsha ulethemba lokuthi kuzakwethulwa okulungileyo yini
ukuzilunga imithetho le kaye mela ngiphonge ukubunjwa ngabezombuso welizwe bebodwa kanye lenkokheli zikahulumente thina nathi njengentatheli zindaba siyakuthanda kakhulu ukusola izinto xa sezenzakele xa kuthiwa imithetho iyabunjwa lapho kumele simanyane khona sibuzisise sizwisise ukuthi kuyini okuguqulwayo kuyini okuzakuba ngcono enxa singathi iyaguqulwa kanti ingene esimeni esibi ukwedlulale esingiso khathesi ngakho-ke ngikhuthaza abanye bethu bonke njengentatheli zindaba ukuthi sizwisise le mithetho sibuzisise kwabemisa kwabe-voluntary media council of Zimbabwe kwabe-media monitors abayibo abajayele ukufundisisa ngokugcweleyo ngale mthetho ukuthi kambe isisa ngaphi kukhona yini lapho okuselela khona kukhona yini lapho okungaphelelanga khona ukuze lathi sibe yikho kuyela kusasa singaze sasola abanye abantu ukuthi sesibone sibhasisiwe kuphela kodwa thina sasingekho kiyo.
Umnumzana John Masuku ngumsakazi oloduma sixoxelaye eseHarare. Sicela lisithumezele imlayezo yenu eyama audio kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Imidlalo yeviki lesihlanu lemidlalo yenguqu esigabeni seKasilaga Premier Soccer League ichiye iqembu leHighlanders lilemiklomelo emithathu kuphela ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leHighlanders lihlezi endaweni yesine nxa usuka emsileni ongalani lilemiklomelo emithathu kuphela ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Imidlalo emihlanu le ibingatshiya iqembu leBhosso lilemiklomelo elitshumi lanhlanu aluba linqobe kuyo yonke, kodwa lenelise ukuba ngujikelo bhanqa kathathu kwathi kweminye imidlalo emibili ladliwa. Abalandeli bomdlalo wenguqu bebekhangelela ukuba iqembu leHighlanders liza kuba ngelinye elizancintisa ukuphakamisa isicoco lonyaka ngoba lidinge abadlali abatsha abaloduma abafana loPrince Dube, uNqobi Zitha Masuku kanye loBukhosi Sibanda, kodwa indlela eliqale ngayo imidlalo yalo isidale ukuba kube lokukhononde libalo lokunjalo. Umqeqeshi waleli qembu uMatinda Ndlovu utshele intatheli zemidlalo ekupheleni womdlalo weqembu lakhe lelemushowane Stars wona ophele ezingujikelo bhanqa 0-0 ukuthi yena akakayethuki ngoba imbangela yokudlala kweqembu lakhe isaziwa ngumuntu wonke.
Umlando ngowami njengomqeqeshi ngoba yimi okumele ngiqeqeshe laba bafana, kodwa kumele sinanzelele phela ukuthi mina akusimi engidlalayo. Khona laba abadlali bokwakumele ngibaqeqeshe kodwa babengekho, angikatshiselwa ngaphansi kwesiphika ngoba ngiyazi ukuba ngemva kwesikhathana abadlali laba bazaqala njalo ukudlala kuhle njengalokhu abakade bekwenza nyakenye.
Abadlali beqembu leHighlanders bakhalele umsebenzi okwamaviki ambalwa ngesikhathi kumele babe belungiselela ukuqala kwemidlalo yalo nyaka, njalo kutsho ukuba konke abakade bemele bekwenze belungisele imidlalo ngikhona bekwenza kathesi imidlalo isivele isiqalile. Phezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu le-FC Platinum lona elitshaye iqembu le-Chickenin nge-1 kanye ngomgqibelo, njalo lempumela itshiye iqembu lelokuyilo eliphakamise isicoco nyakenye lile miklomelo elijumi lantathu ngemva kwemidlalo emihlanu. Endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo kule qembu leWange lona elinqobe iqembu leManyika Diamonds nge-1 kanye njalo lile miklomelo elijumi lambili. Iqembu leZPC Caliber lisendaweni yesithathu lalo lile miklomelo elijumi lambili ngemva kokuba litshayele yada nge-2-1. Ikanti endaweni yesine kule qembu leCapes United lona lile miklomelo elijumi njalo elinqobe leBulawayo Chiefs nge-4-1. Isimo sibi kuqembu leBulawayo Chiefs lona elijeke amanye amaqembu emsileni wengalane elingena ngisho lokodwa umklomelo ngemva kokunqotshwa kwe yonke imidlalo yesine eseliyidlale lonyaka. Phezu kwe qembu leChiefs kulamaqembu abalisayele yadale leMshawana Stars wona le miklomelo emibili neqembu ngalinye. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga jahe elidala, kwaneleke mthwakazi omuhle. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk The Connection lilo Big Mike olivalelisayo ngontungamili Nkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.